very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 1st, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about Workers' Day.
Thousands of Zimbabwean workers have left the country to seek greener pastures outside the country.
Thousands, if not millions, of those who have left the country are economic refugees who left to look for jobs.
Today, workers in Zimbabwe marked their day in frustration because of the lack of jobs, and those who are employed say their salaries are not able to sustain them and their families.
In our show tonight, we want to talk about this and much more reflections on this day that is recognized in most countries right around the world.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077, and as usual, we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe.
Yebo kambe zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu Live Talk Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngosuku lwezisebenzi iWorkers Day. Siyazi ukubana ke lamhlanje bekulilanga elikhulu elezisebenzi umhlaba phose wonke jikelele lapho izisebenzi ebezinanza ilanga lalo. Siyazi njalo ukubana eZimbabwe izisebenzi ziyakhala kakhulu ngodaba loholo lokuthi yona imisebenzi kayisatholakali. Ye, njengoba loluhlelo lwe-diaspora sikhangela ke labo abasuka elizweni ukubana amadlelo aluhlaza la abasuka besiyawadinga bawathola na, njalo labasekhaya lani siyalinxusa ukubana lingangena kuhlelo sixoxisane ngodaba lolo. Jonga
wongu wadiwa watereri ne watariri nasi tirukurukura pamusoro pezuwa revashandi reWorkers Day, vamwachiti Labor Day, vamwachiti May Day. Izuwa rai farirwa zvikuru richigara richitarisirwa nevashandi vakawanda muZimbabwe makore zvinhu zvichakanaka, asi pari zvino kwangwe kuungana kwekuvanga vachipukutana misodzi nekuti vashandi vakawanda vari kuchema kuti zvinhu hazvisi kubatana, zvinhu hasi kuita kuti vange vachiraramisa mhuri dzavo. Kana vakaungana zvinenge zviri zvokungoungana kuri kuchema. Tinoona kuti sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rine matunhu anoita 36 districts munyika yose, asi nekuoma kwezvinhu vakakwanisa kunge vachironga makungano anoita 21 kana 21 magatherings aitwa nhasi munyika. Nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanga vachiti takundikana kutinge tichiita mumatunhu ose. Kwoitawo mamwe masangano evashandi akatokundikana kunge achitounganidza vashandi nemamiriro akaita zvinhu kuoma kweupenyu. Tichidzoka paZCTU, vaita gungano ravo guru kunhandare yedziva resekwa kumuHarare, kuchitomanga matunhu anga achiunganawo vanhu vachisangana ikoko. Kwoitawo vakawanda vana veZimbabwe vashandi vakabuda munyika vachitsvagawo mafuro manyoro. Kunyika idzodzo dzavakaenda, vamwe vakaita rombo rakanaka, upenyu hwakanoshanduka, asi vamwe vaiitawo rombo risina kunaka, zvinhu zvichiroramba zvichioma kana kutooma kupfuura zvava zvakaita kuZimbabwe. Ndo zvaita kuti nhasi titi vari kunze kwenyika nevari munyika, pindai muchirongwa tinzwe kuti macherechedza sei zuva ranhasi. Zviri kuitira here mafuro manyoro amaiona muri mhiri kuti ndikayambuka mhiri uko? Ndinonofuura ndichiguta, zviri kuita here kwamuri iko kunze kwenyika? Tida kunzwa mamuri munyika imomo, Chris.
Yebo, Jonga, njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikudaba lwelanga lwesebenzi sile labo esibanqosileyo njengenhlala yenza sesilaye omnye wethu onqusiweyo jonga
tina mkoma Patrick Makuaza vari mu South Africa. Mkoma Makuaza tinogamuchira ine mufaro. Aiwa tiri wapenyu tinokumbira kuti mungotisimudzei izwi mbichana kuitira vashandi vakunzwei kuti kune mushandi ari kutaura uko. Vashandi vangada kuziva kuti mumwe ari pachirongwa ndiani anoitei. Tinoziva isu tinoziva kuti muri mutyairi wematruck kana kuti truck driver, asi mungataura kuti muri kushanda muri papi, mudunhu ripi kuSouth Africa tichienda mberi?
Ya ndini Makwaza Patrick, ndinoshanda ndimuno kugedheni ndichityaira iwo matraka aya anotendera ino munyika muno kwese kwese tinofamba nzvimbo dzese dzemuno muSouth Africa. Zuva ranhasi tanga tiri kubva zvedu, hatina kukwanisa kuenda kubasa nekuti mapoti anga akavhara nhasi, hatitenderewo zuva revashandi. Asi zvinhu zvake mamiriro azvo muno maya hazvina kumira zvakanaka, hazvina kutombomira muzvato.
Chii chamungati chiri kunyanyooma kunemi nevamwe vatyairi?
Ndingati chanyanyooma kandimirere chekuti munyika muno matiri kushandira muno sebasa rediro ratinoita rekutyaira marori izvozvo zvatiri kunyatsosvika pakutiomera chaipo kuti makambani matinosenza umuti akungosenza takabatiraura maoko. Kana mota dzedu dzine maregistration yekumba idzi hatichatomboite kutiende nadzo kubasa, wakutoia wakapaka kumba wotokwira idzo mabhazi waya nemakombi, nekuti vakomana vacho vari kupinda mumakambani imomo vachidedzera kuti havasi kuda kuona muforena achisenza. Vari kutopinda makambani imomo kwedu vakatosvika vachiimba matoitoi vakazara kambani yekuvaidedzera kuti mukaramba muchisenza panapa tichaziva tokupisai kana kuuraya vanhu panapa. Saka zvinhu zvake zvanyatsosvika chaizvo patinoti pakaoma chaipo zvekuti hatichaziva kuti todii pari zvino.
Ko, hurumende yeSouth Africa nemapurisa pamwewo nebazi rezvevashandi nebazi rezvokupinda nekubuda kwevanhu munyika mavari kutii nenyaya iyi?
Bazi rezvevashandi sekunzwa kwatiri kuitawo nevamwe varungu vanoenda ikoko vachinozwa kuti zviri kufamba sei, kuti imimi muri kuti vasenza vachashande titore vasenzi muno mivo vari kuti ivo takatoita mistake pakuvapa mapemiti ekuti vasenzi muno ende hakutisina vari kuti vacharegista zvakare kumapandemic kanzo kwavo ikokoko munhu anenge ari muforena kubasa rekutyaira marori. Ende iyo hondo yacho yatiri kurwa nayo vacho vari kurwisana nechivava havisi havasi kuti ndivo vega vanzone mapato akawanda akutovatsigirawo mumunyika macho muno maya havasi kuti vanhu vasiri kuzikamwa aiwa vanhu vari kuzikamwa kuzi vari kuita mabasa avo nemapato mamwe ari kutovatsigira ari kutovaudza kuti endai kumberi nebasa, nekuti mazuva anaya wakutongoti uchifamba mufreeway imomo unogona kutokusangana kana nemakombi aya mateksi aya manowana aya makwanda maandesosvo vhara rodhi dzese wotanga kutoudza madhiraivha kutoti toburuka zvako tipise moto wotopisa marori acho navachitema aiwa hazvina kumira musi, hazvina kumira musi vakandivirira hatitobatiraura maoko.
Tinotenda zvikuru mukoma Makuaza, ramba yanyu muri parunhare. Chris, that's first guest Mr. Patrick Makuaza is a truck driver based in Durban, South Africa. He says he and other Zimbabweans and mainly foreigners in South Africa, they are now fearing for their lives because of attacks by locals who are attacking foreign workers for what they call grabbing their jobs, and also agreeing to contracts that make them get low salaries. And this is what has caused some of the attacks on Zimbabweans and some foreigners in South Africa. Mm-hmm. I think you can throw a question to Mr. Makuaza.
Yes, Mr. Makuaza. Yeah. So can you tell us, you left the country to seek greener pastures to South Africa. So what would you say you have achieved, or how comparable is your life now to if you were still staying in Zimbabwe? as a worker?
Yeah, for now, I can say the time I came here, yeah, for true, I managed to do one or two things. But as you know, only test, this is out for a normal person to spend more than 2 years out of home. But now, as I'm saying now, I'm more than 5, 6, 7 years in South Africa. It is very hard to live far from home, but now with this difficult season, this fear we are experiencing, the option is difficult. You think of going back home is what? Here also, there's nothing, you don't even know what it is, you don't even know. No matter you say you're going to go home, start a small business, everything is just cut in our minds. You don't even know really what to come up with the life. Things are hard.
Ya pakauma Chris amene kana une vamwe vateereri vatovatumirawo mashoko pari zvino tichedza kuti bate vamwe vadare vedu vapinde muchirongwa tina mukoma Donald Mamboma vari kuti ndifonerei tichaedza kuti tinge tichivafonera kuti vapinza pachirongwa
Kangela lapha mnumzana Jonga ndingabalaleli
abalaleli
abalaleli lapho elingali khona lingasithumela ke inombolo zenu ku WhatsApp inombolo zethu ngu +12024650318 lingasithumela ke sizalichayela ucingo sixoxe kuhlelo lwethu lwe Studio 7 Live Talk. Namhlanje ke sixoxa ngodaba lwezisebenzi. Lilanga lezisebenzi ke siyalinxusa ke ukuthi libuye emoyeni sixoxe Jonga.
Ndizvozvo. Todzokera hedu kuna vamakuwaza tichamboti nemi motomboita muchingwira mvura nekuti tiri kuedza kuti bati vamwe vadara asi nhare dzinenge dziri kunetsa. Tingati mungatarisa here kuti pane musiyano pakurarama kwenyu musati mapinda muSouth Africa muchiri kuZimbabwe. Nezvamave nhasi dai mama karamba muri kuZimbabwe maishika here padano ramave nhasi muupenyu
zvazvinoita vakadimire ukabuda munyikumba uchiita kune imwe nzvimbo chinhu chinotisiyani asi hachiti chido chekuti munhu unoenda kunosenzera kune imwe nyika anenge uchitoo kuti urambe uchisenzera munyika mako sezvataita kudhara taingosenzewo kumba ikoko tisiko zvataita tichikwanisa kuonana nehama neshamwari asi nenhau yekuti zvinhu zvai zvakaoma tikati tichibve tuyo kunoku takasvikawo kunoku kune shungo tikatamatama tiatiwo anorotutinzio zvikafamba but pari zvinoe zvinoizvi zvahata kumira nezvimbo rimwe chete hatichaziva kuti toenda kupi chaikodira tiae chaidarengeripa hatichaziva kweko kunanga chaio kuti tonanga kupi nekuti kunongwa tona zvinhu zvake zvatiomera kuti uti udzokere kumusha kwake unonyanyosaziva kuti unotangira pasi saka haakucha kumberi nekumusana chaiko zvekuti vakandimire zvakaoma vakaoma dai maimboona zviri kuitika muno munzvimbo yedhedheni munomu kunyanya mudhedheni munomu haiti kambani 1 chete makambani ese vari kupinda vakomana vake vari kupinda vari kuma 4600 vanongosvika pagredi paya paonekana nevarungu vedu vachivafonera vachivaudza kuti panapa toda 100% hatichida zvekumbonzi 40% munhu wese anoti ati hacho munomu wedha ane pemiti kana kuti haana pemiti anofanira kuenda vakasvika kupoti about 3 days ago Friday mutechishanu vakasvika kupoti vakavhara poti vakatombomira kuenza zvekuma 3-4-5 hours vati vanongoenda vakatosendraundi mota boys vaingoti vakasvika pamtrakera vangosvika vaingosvika friday pana driver ipapo votora mapassport iyeye vachibvarira vachipisa kuzipoti kwatehurumende kwai
aiwa
hondo yacho yakaoma hondo yacho
idambudziko ramba henyu muri parunhare vamakuwaza regai titore muteereri halo halo
halo yes murudinzo ndimukinyi
vamukinya tinokugamuchirai pachirongwa ramba henyu muri parunhare regai timbotora muteereri ari parunhare zvakare halo
halo makadii mukoma Jonga
aiwa takasimba ndiyanavo
ndiden
mukoma den
James.
Mukoma James, muri kupi mukoma James?
Ndiri kuto driver kubva ndabva kuJoburg ndakupinda muLouis Richard. Ndakananga kuboda.
Okay, saka muri mugwagwa.
Ndiri mugwagwa baba, upenyu hwedu isu anonzi maZimbabweni hwaoma.
Mm.
Takambokuwa kuti gurumende yekuno ichati protect house vanhu vane mapepa but baba hazvisikuita baba because vanhu vanongoenda murodhi vanongofunga ene chero mapurisa ari vanenge vachongovepo hapana zvavanokwanisa kuita saka upenyu wedu hwavo makumba kwacho zvavakaita kuri kutyisa unototi ukataura nemhuri iri kumusha uchingofona chekutanga unzwa matambudziko ariko saka hatimbozi kuti tichararama sei baba
asi
wacho unenge watiomera
tichitariso hedu mukunhonga nhonga kwamuri kuita dai ma muri kuZimbabwe munofunga kuti makamira papi
ii kuZimbabwe sezvo ndataura kuti kunotyisa baba kana ndiri kutyisa ka patinoikozvondirikuenda kuZimbabwe ukayambuka pabhodha apo uri pabhodha ungoyambuka kuti wapinda muZimbabwe kana mweya wacho unotonzwa ega kuti mweya uri kunotyisa ya kunotyisa baba because zvinhu zviri kuitika kunyika kwedu kuti ufunge kuti vatinotiwa vari kutitungamirira vari kufungei kana kuti dei vaikwanisawo kuti vataure negovernment yemuno musouth africa kuti aiwa timbosiyai tinokumbirawo kuti vanhu vedu vamborara vambogareko kusvikira zvinhu zvanaka asi mukuru wenyika ari kutoti vanhu dzokai hasi zvati vada kuti tidzoke tizoitei
aiwa ndizvozvo ka hanzi kana une mwana wako haungamutienda unogara mhiri ka unotomuti dzoka kumusha
asi kababa zvazvinoita kamukoma jonga pamwe pacho unoendawo kana ndikabisira vanhu vasinganzwi kuti vetuve ndibatsireiwo tozviziva kuti zvinonyadzisa semunhu mukuru asi unotaurawo ka uchitokuti handibatsireiwo zvina hazvina kumira musha zvino kana vachitokuda iko zvinoona kuti vanhu vekuno kusouth africa vanonzwa kuti purezidendi vekuzimbabwe vataura kuti mazimbabwe nechedzokai aroda kuti dzoke kuzoitei
yamababa
ndizvozvo kuti takukoti dei mwari vatipindirira dei mwari vatibatsirawo
ndizvozvo
hatichakwanisi
aiwa vanenge vachitonzwa izvozvo patiri kutaura ipa minamato iri kubhengwa
aiwa tinotenda baba
thank you so much mukoma
murambe muchindibatawo
murambe muchityairawo zvino hungwaru usiku hunonetsa kufamba mukoma
aiwa ndinotenda maita basi
thank you so much that was mukoma James calling from South Africa is a truck driver actually he's working on workers day today he's one of the typical workers and he says life is tough in South Africa and that they expect the South African government to protect them because they have the necessary documents but he says that is not happening I think we have our second guest Mr. Chamaneka Costa Mkinya who is a lawyer by profession wa Mkinya to gamchirai muchirongwa hello Mr. Mkinya
hello ndiri kukunzwai ndati ndinotenda
aiwa tinotendawo zvikuru tati tikurukure nenyaya yezuva revashandi nhasi workers day labor day vamwe vachiti may day zvii zvamungataurawo imi sechizvarwa chezimbabwe muri mushandi ari kunze kwenyika pane inonguva pekuti munge muchipembera kana kucherechedza zuva iri muri kuzimbabwe asi maricherechedza muri kuamerica
ndinonzwa kubatwa-batwa nekunzwa zvataurwa namukoma James nokuti zviri kuratidzika kuti muZimbabwe nehangofi nenzara zvemanga-manga vazhinji vari kuita chaizvo zvokumira-mira kunge mweyo tsvina chaizvo kuti handingafi vanoedza nepavanogona napo pese chiri kundishamisa inini ndechekuti kusouth africa kuri kuenda vanhu kunosevenza uko South Africa vanowirirana nazvo kana maZimbabwe vachienda vachinotenga zvinhu vachifambisa masales figure dzavo zvinhu zvavo zviri kutengwa zviri kuuya kuZimbabwe zviri kuenda kunana Zambia asi South Africa inogumbuka kuti sei mamwe maZimbabwens vachienda vachinosevenza basa ikoko unozvibvunza iwewe kuti chinozoita kuti muZimbabwen asina chitupa vamwe vasingatauri mutauro yekusouth africa vanonosvika vachiwana basa sei kusouth africa riri kushayikwa nemugari wekusouth africa zvazviri kureva ndezvokuti kune mamwe mabasa ekuti vanhu vari kusouth africa havadi kuita vanhu vekuZimbabwe nepamusana pokushaya kuti vorarama sei vari kuzvipira kuenda kunoita mabasa iwayo munhu weya wavanoshandira hana inonzi investment yekuda kubatsira muZimbabwe nuyawo yakuti aite mugari wekuSouth Africa. Anoda ngo mushandisa nguva idzodzo zvakaita maseasonal jobs yekukohwa kana kudyara mbeu vaivaya opedza nawo. Saka hapana chaiwo chaiwa neshungu dzekunyatsodzikisa muZimbabwe kuti anzi agara muSouth Africa zvakasununguka zvine mapepa. Saka nhamo yatinayo ndeyekudai so. Hurumende yedu inenge inoda kudya kwese kwese. Hurumende yedu iye zvino ndakukanganwa mafigures asi zvokuratidza kuti mari dziri kubva kuvanhu vari kuseenza mhiri kwemakungwa nevari kuseenza dzimwe nyika muAfrica umo ndo dziri kutosimudzira upfumi hweZimbabwe kuti iwane foreign currency yaya yekushaya pamusana pekuti hatisina chatiri kunyanyo exporta chinonyatsoonekera. Saka hurumende yedu iri kubhenefita mari dzinobva kwese kwese kuna vanhu vari mudiaspora. Asi hurumende iyi iri kuomesera vanhu vaya vari mudiaspora kuvatrita sekunge ndo vavengi. Hurumende yedu haisi kuzvitarisa iyo kuti pairi kukanganisa chaipo chaipo ndepapi. Nokuti handinzwisisi kuti nyika yedu yanga iri kuda number 2, number 3 muupfumi nekubudirira muAfrica. Iye zvino it's one of the poorest 10 countries in the world. Wochitadza kunzwisisa kuti varungu vakasiya infrastructure. Ndaigona kunzwisisa tikatadza kuvaka zvitsva. Kukutadza kumaintaina izvozvo zvakasara. Mukapinda murodhi dzedu dzangu emapothole, iwo maindastri ari kunzi ari kuvhara. Madokta ari kuningirikiri kuseenza muZimbabwe varobhadharwa mari dzokuti haungambofungi kuti munhu akaenda kuchikoro kwemakore akati kuti. Saka apa pari kuda chaizvo chaizvo kuti tibise mazano akudhara epolitics echisimba. Nokuti hurumende yedu yakatanga kupinda ndokuita chisimba payakatanga kutadza kunyatsoita mazano manyuwani ekusimudzira nyika. Takaita setiri kubudirira mazuva ekutanga tichidya mari dzadzasiyiwa nehurumende yaIan Smith nemari dzatanga tichipuhwa nedzimwe nyika dziyadziya. Ndinoona sekunge takasvika pachinanho chekudziirwa ndokukanganwa manje kuti tinofanira kuramba tichidyara kuti tigoramba tichikohwa. Zvino pamusana pekuti takadya keke raripo iri ndokutadza kubika rimwe zvaakunetsa manje.
Thank you Mr. Mukinya, rambai muri parunhare timbotora muteereri. Tine muteereri. Alo.
Alo.
Zita ndiani?
Sandi mai Munyaradzi.
Mai Munyaradzi, makadiko mai Munyaradzi?
Ndiripa hangu vajonga makadiko, tinokutendai nekutipa nhepfenyuro yechokwadi.
Aiwa tinotenda tisu nokuti tine vanotiteerera.
Ini ndanga ndichida kutaura kuti vanhu vakarwira nyika iyo kuti tisununguke. Saka varwira kuti tisununguke kudaro, hurumende yaSmith yaive nerebha yaishanda kuti kana uchishanda ukaenda kunomhangara kurebha kuti wadzingwa kubasa kana kuti hausi kupuhwa mari zvaitori nemutemo waishanda. Saka vanotimiririra vashandi vanomirira vashandi ezvinezvi hanzwa vanhu vakawanda vari kutaura kuti havana zvavari kuita nokuti havachisina kukosheswa sanika zvavaitwa kudhara nehurumende. And workers day yakafanana nanhasi maworkers aitoenda kunozara ground kurufaroko tichiziva kuti percentage iri kuredzerwa mari ndeyakati. Saka iye zvinezvi vanotimirira varungoti taurirane. Togotaurirana chii? Leba yehurumende iri kuti taurirani. Hurumende iri kuya kuzomira yopa vanhu percentage yekuwedzerwa nayo mari, wopa mashandi vemaindastry percentage, wopa vashandi vehurumende percentage, wopa vekumapurazi percentage. Ndinotenda baba vabva kutaura iye zvinezvi zvandasiyana navo. Vari kutaura chaizvo chaizvo urongwa hwaifanirwa kunge huchiitwa nezvakaitika. Ndoda kuvatenda vakadaro vachibuda munhu mumhepo vachitaura zvinhu zvakadaro zvokuti kana vakuru vachinzwawo vanenge vanzwawo vajonga. Ndatenda hangu mugogara muchindifonero.
Muri kupi imi?
Ini ndiri kuBeatrice.
UBeatrice, aiwa tinotenda uye tinofarawo kuti muri kutiteerera kuBeatrice, tinotenda zvikuru. Saka imi muri kubasa here kana kuti makamiswawo mabasa nekuti unoona kuti makambani akawanda ari kuvhara?
Ndakamiswawo basa, ndaisenzawo basa, handisi matandiri kutaura nemazita. Nekuona kushanda kwandaiita nemari yavaindipa yakanga yakawanda. Saka vakangoti mitsabato vachizvina zvina kumira mushe takubvara asi kambani haina kumbovhara kaedza kuenda kunana leba tikaedza kuita sei zvechokwadi vanotungamirira vashandi vanopuhwa mari unoita nenyaya yako iri genuini chaiyo chaiyo wasvika kuofisi kwavo vanosvotaura kuti aiwa iyi nyaya iri pachena iyi nyaya iri pachena asi unozoshamiswa kuti ivo pavanozonotaura uku iwa unachaunozwa unozwa urai tozokuudzai muchazondiudza rii ndini patangamira
ya pakaoma
avataure tokuti vanhu vari ikokoko ivo vari kungoti chinhu chinonetsa kuti ini ndadzingwa basa handiwa notisi chinonetsa kuti ini nditore mumiririri wangu ndiinde naye pakambani ndopo hwangu kana mabhenefiti chii chinonetsa
Ya, aiwa ndokushanduka kwaita mamiriro ezvinhu saka vakawanda vari kuchema tinotenda zvikuru mai munyaradzi tiaramba tichikufonerai
havo kuramba vachitimirira because vanhu vazhinji unenge uchiwaudza kuti unobhadhara mari uchisubscribe asi kana wazopinda munyatwa havana chavanokubatsira nacho totongotendedu kuti purezidendi vataurawo kuti ipai vashandi mari ameno dei zvachiiswa semutemo kuti ipai vashandi mari zvoiswa mutemo kuti munoziva foreign currency dziri kuwedzera ka dzichingodhura because demand yevanhu vada kunotenga kunze inenge yawanda kana vakadzikisa mapraizi hurumende ikakontrola mapraizi hapana anotenga foreign currency inodhura zvinhu zvese zvinoramba zvakadzika
aiwa tinotenda zvikuru amai munyaradzi
aiwa maita henyu
tinotenda Chris that's our second caller mai munyaradzi from Beatrice in Zimbabwe she's comparing the previous government the Smith government she says during Smith regime workers were considered as valuable assets because if you have a dispute at work there were offices where you can go and report and then the issues be discussed or solved but she says today you can still have those offices go and report but they will just tell you we'll call you after meeting with the office with your employers and she suspects that money changes hands there yes
yeah that's how sad the situation yes. has become
so we can bring in Tumozwa kuna mkoma Patrick kuti zviri sei So zvizva mungataurawo tichitarisa mashoko ese ataurwa nevamwe aya mukoma Patrick
mashoko ese ataurwa nevamwe aya aiwa ndinotenda vari kutaura chaizvo nhau yakanaka chaiyo nhau yemachokwadi iyoyo nekuti tine dzimwe hama dzedu dziri kumbuwa ikokoko dziri kusevenza ikokoko ukavafonera uchitaura navo unongonzwa kuti munhu kana paine paari kushanda ipapo hachina option nyange akapuhwa mari shoma akadiya anongotongoti hapana chekutaita because vana vanda kuziya vana vanda kuchikoro taimbotiwo tiri kunoku tinovabatirawo but manje zvino nesituation yatainayo kunoku haa situation yake yakaoma nekuti haa takutongosenza takabatira hora mumaoko fanike sebasa redu kunyanya basa redu rekutirayira basa rekutirayira ndo ranesa nekuti vari kuvhara mapoti ese munanaritasday umomo musoweso ndounoyo vanga vakavhara pabika marisei apa pakatozova mahelikopta chaiwo kuzodzika vanhu vanga vapwanya pwanya marori ipapa panga tomugwagwa achifamba haa muforena havasi kumuda muforena havasi kumuda haa havasi kumuda timunhamo baba timunhamo chaimo
ya pakaoma aiwa tinotenda zvikuru mukoma handizivi kuti muchakasununga here kuramba ini muri pachirongwa kana kuti maada tikununurei
aiwa haa ndakasununguka kana muchida munondiponera munondibata ndiripo ndakasununguka
kana iye zvino izvi kana muchakasununguka henyu kana muchakasununga henyu muchida kuti munge muchiramba muripo tinogona kumboramba tichichovha nemi
ndichienda ndiripo baba ndiripo
aiwa thank you so much Chris that's mukoma Richard he's saying mukoma Patrick is available. I thought he was only available for 20 minutes or so, but he's saying he's comfortable. Yes.
No, that's good. That's good. So, Mr. Makuaza, okay, we'll come back to you, Mr. Makuaza. Please stay on the line. We have a caller, Jonga.
Hey, Magadi. vamananda nhasi mbotangai nekukuluma nokuti mukuona kuti vaviri vatatu vataura vese varongotaura ii ndoda kuti timbokuluma
mande ataka
unjani mnumzana
kulungile baba eludubo phakathi kwelizwe ezofunayo kunzima madoda ukuthi abantu bajabule ngoba ilizwe alingalingi imali ayikho ekhaya imali izinyo ukuthi ama-industry ahambe kahle ayikho okwamanje wonke umuntu uyasebenza imali siyithola yona ingena phakathi kwezandleni iyafika ifike ingena phakathi komlomo ngisebenzela ukuthi akusekho isikhathi sifana nalesi sakudala ukuthi siyasebenza ukwazi ukubhenka imali kuzokwazi ukuthi no le mali le niyibhenka eminyaka wonke sengifuna ukuyisebenzisa manje ukuthi ngithenge inkomo ngithenge imoto whatever isikhathi leso sesidlulile ngisakhumbula kahle kahle liyangizwa yini kahle
ya siyakuzwa ungaqhubekela phambili
okay ngisakhumbula kahle nginemunye i-friend yami uhlala lapho in-America
nohlala ngaphi
ongitshela uthi yena uyabona naw i-government ingena phakathi kokukhulumisana nokuchabangana ne-America na amazwi lawa ngiyakutshela nje ukuthi i-America vele the moment ithi yona ifaka ama-sanctions alisekho ilizwe lizobambisana neZimbabwe ngamphikisa mina ngathi usho kanje angiboni ukuthi kuzoba lula lokho namhlanje ngibona ukuthi kulula kakhulu ngisho njalo ukuthi whatever America could say today and we can stop it no matter we can try our best the threat will remain the same. Already we see the situation in Venezuela, in which the American authority, or should I say the government, is denying Nicolas Maduro and to say Maduro is illegitimate, is not a legitimate leader who is needed by the people of Venezuela. And therefore the noise is too much with the people of Venezuela. Some this afternoon, we discussed that about 3 billion already left the country. Equally the same in Zimbabwe. Plus or minus 3 to 4 million are outside the country. Why? Because we are trying to help our people back home with the little that we get outside, which is why sometimes whatever we are doing outside, we've got no choice. We don't have the right that equally as those who are within the that country, and should I say, possibly you are there in America, the right that the American people are enjoying might be different from yours, that you might need to have as well. So, ndakatarisana hangu nematambudziko iwayo. Ndopaya pandinomboti kana ndakutaura vajunga ndichiti kudai nenyama. Inotodawo kuti pamwe kudai sipachedu timbobatana nekuti kana America yatangidza kutaura mashoko kuti zvakati nezvakati iyo zvinotigere mune South Africa tinotambudzwa zvikuru zvimwe zvekuti
tinongoti gaga vamanhanda paita vateereri vaviri
okay regegaiwo ndichiti hangu hai ndinotenda nomukana wandawana ati kuda ngatimbokurudziraivo vanhu nehurumende yedu kuti ngavatirangarire tigogona kubata pamwe chete kuda pamwe nyika yedu tingaisa pane imwe stage tombomira kupopotedza as much as we keep on fighting we are nowhere to go honestly
Thank you so much, Mr. Mananda. We have a caller. Eva Mukenya, ramba yimuri parunara tinoya kwamuri izvozvo zvigai tingonzwa muterera ari ku DRC. Hello?
Hello, Moradi.
Takasimba, ndiani avo?
Ezekiel Mutandwa, DRC driver.
Mutandwa. Ezekiel Mutandwa, tinotenda mukoma asi nhare yenyiri kuita ichimbodimuka. Saka muri truck driver.
Ndiri truck driver, ndiri sofa. Akaita South Africa. South Africa tinenge takundikana kuwana vanotibatsira. Hurumende yakabve iriko kare yavaRobert Mugabe inenge yakambotipa mapenisi. But iye zvinezvi kuti tichiwana sapoti pamapenisi iwayo, kana maambasada arimo here munyika, kana kuti hahamo yekutaurawo nezveupenyu hwatiinahwo hwekutondwa, hurumende chairo yeSouth Africa ukanzwa president wacho achikurukura, angozvitaura kwenguva iyoyo asi hapana action inenge ichiitwa mukati menyika. Tienda kune dzimwe nyika, zvose zvimwe zvinenge zvichiitika mukati medzimwe nyika zvakafanana nekuurawa kuvanhu zvinokurukurwa nesimba. Hati kuurawa kwemuZimbabwe muSouth Africa kunogona kuitika every day, but haumbozvinzwa paintenational kuti zviri kutaurwawo kuti zvipatsirike kutora kurarama mazviri. Nekuti paizvino kana tikati tinoenda kumusha, hatina chatiri kuenda kunobata. Iwaya marota ari kudhraivha ese akabuda muZimbabwe akandorejesa muSouth Africa. Haasi kukwanisa kuuya muZimbabwe, ari kuenda kunorejesa Botswana, Zambia nekongo yacho. Isusu hatisi kutenderwa kuzobata motikari dzemaforeins ese atiri kutaura nezvawara. Saka hatina batsiro yatiri kukwanisa kuwana kuhurumende. One, touya pasecurity kwacho kwatiri kusenza, hatiri kukwanisa kuwana kana any security. Mapurisa ikoko chaiwo unoatakwa, mapurisa akakutarisa kudai. So we don't even understand kuti after waatakwa iwewe ndopa vanozouya kuzotora iwewo wakuvara, asi vakukuvadza vacherekedza vachienda. Tine dambudziko mukomana rokuti hatisi kuwana pekuripota chaiko chaiko, kuti tinoswa ripota papi nokuda kwedambudziko riri munyika, kuti hatikwanisi kuendesa mwana wechikoro nokuda kwekuti munyika medu chaimo chaimo hamuna chaunokwanisa kuwana. Kurima kwacho chaiko chaiko kunorima munhu kana uine zvekurimisa.
Thank you mukoma.
Kuti uwane fertilizer yacho unoiwanika urime.
Aiwa, zvinhu zvakaoma. Saka tine tichingotika tichikurukura kudai tichirowana masoro, dzimwe nguva tinogona kubuda nesolution.
Ichokwadi, ndosaka tiri kuda kuedza kuti kainini kana muri kunze kwenyika muchiburitsa zvamuri kuita izvi, panogona kuzoiwawo solution inowanika. Ngatibatsiri zvinoonekwa kuti mudambudziko munyika rekuti tinabva taita maenemies here whole Africa kana kuti whole world.
Aiwa, tinotenda tinotenda zvikuru mukoma. Regai tinzwe kuna vaCosta muKenya iGweta timbonzwawo kuti vanoona sei zvichemo zvavo zvichitaurwa nevamwe izvi vaMukinya.
Alright.
Hello, Mr. Mukinya, are you still there?
Ini ndiri kukunzwai, muri kundinzwa here?
Takukunzwai manje. Ndandichida kuti musati mataura henyu kuti munoona sei pane zvavo zvichitaurwa nevanhu. Amai vekuBeatrice vakutendai kuti mashoko amataura vawirirana nawo, vasimudzawo nyaya yekuti mutungamiri wenyika vakakurudzira vemakambani kuti vanga vachiongorora masalaries kana magariro nemashanduro evanhu. Maybe tingangoikanda iyo muchirungu kuti mupindure so that inonzikwa nevanhu vakati wandei. President Mnangagwa yesterday called upon employers to consider improving the conditions of services, I mean service of their workers. Do you see companies complying with this call by President Mnangagwa, considering that all the companies or most of them are saying they are operating below par?
Well, first of all, the message from the president sounds very hollow.
The first thing you need to notice is that government must create an enabling environment for industry, commerce, and industry to operate. Now, when commerce and industry operates under the shadows, half their business is crooked, half of it is under the table, very little is normal. Because vanhu vaya kuti apabati kuti varambe vari afloat. Business rinoda kuranwa on real business principles, preferably on market principles. Kana chinhu chichidikwa mumarket unowana munhu anochitenga bedzi. Asi tikatanga kuita business rekuti dei tawana kungorarama chete, ndopamunozoona manje vamwe vanhu vanga vaya kubuda mumabasa, maticha, mabank worker, mazuva aya vaya kubuda mumabasa vachinoprefera kunotengesa currency because ndozvazvai kuita mari. So chokutanga ndechekuti icho, government yedu iri kuwesta mari. Dai President Mnangagwa vaida kuti vanhu vavateerere, hazvaiita kuti vahaye ndege ye$70,000 an hour yavakaenda naye kuRussia nekupi kuya kuya. Handitika mamwe mahospitari edu haana kana ambulance chaiyo, haana mushonga. Vamunangagwa vaigona kudero vakahaya section yese yendege kuitira security, vofamba neordinary plane, votenga matiketi anokwanisa security yavo. That would have cost him less than $300,000 pane kubhadhara $25 million yekuti vakwire ndege, a luxury ndege yacho. Ukaiona zvayakaita ungatoti imwe resort iri kupi kwamusati mamboona. So ndopane problem ipapo. Mapriorities chaiwo chaioka hatina. Kana muri kuda kuona patakaita mistake, tichitora nyika, government yakati iri kuda kubatana nevasevenzi, mukaitarisa ZCTU nevasevenzi ndo vakaita the bulk yekuvhotera ZANU, even more than my youth brigade vave kutonga ava. Asi government payakatanga kuda kuita zvechisimba zviya zviya zvokuti isusu hatibudi pachinzvimbo, ndokubva vatanga manje kukonana nevasevenzi. Kukonana nevasevenzi kuya kwavakaita manje ndokwakaita kuti kupe maemployers manyemwe ekuita zvavanoda nevasevenzi. Nokuti vanhu vamaemployers, the employers were now the people who had money, and the government was looking for people who had money. So apparently the government at some time teamed up with employers against the workers. If you see the ugly divorce that happened between ZANU-PF and the government on one hand in ZCTU, you know, it was worse than a husband and wife divorcing, because kwakaita kumarana nekuita sei. And right now ZCTU and the workers are the major victims of the government brutality. So if you see if an employer is observing how easily workers are brutalized by the government, an employer will begin to think an employee is nothing, I can abuse him and I can get away with it.
Thank you, Mkoma. Rambai muri parunare vamukinya. Kana muchakasununguka asi kana makuda kutitiza, tinogona kukurilisai. Asi kana muchakasununguka, takatosunga zvakasimba neshinda chaiye chaiye. Thank you. Rambai muri parunare. Timbotora mumwe mudare wedu. Chris, I think we are now joined by Mr. Cassius Jace Manampofu.
Nomzana Mpofu.
Yebo baba,
njani? Siyaphila. Kunje bekunjani eSouth Africa lamhlanje? Baluyidlale njani ilanga, usuku lwalamhlanje balunanze njani izisebenzi?
Hayi, leli belilanga elikhulu kakhulu eSouth Africa lapha, ngoba bayeqakathekisa kakhulu. Njalo njengoba sikuba sinokhetho oluzwayo kuliviki elizayo eSouth Africa lapha, leli langa lanamhla amabandla ezombusazwe nje wonke akhankasayo azaphatheka ukhetho abi-73 ukuthi bakhampeni. So kuma-May Day celebration elisenzakala, bekulamabandla athile ahlanganisa i-ANC lapha ebikhona nabezisebenzi nabo-DA nabedebebhizi nabo-EPF. So lilanga ebelilanga abalinanze ngendlela ephezulu kakhulu, lilanga elikhulu kakhulu ku-South Africa kathi langa bezisebenzi.
Ye, manje ubona njani impilo yezisebenzi khona ngapho nxa uqathanisa le ekhaya, ikakhulu lina elisuka ekhaya lisiyadinga amadlelo aluhlaza? Ungathini impilo ingcono yini kule khaya?
Ya impilo enapha ingono kulekhaya kakhulu ngokubona kwethu singathe profa ngoba siyenelisa ukuthi sisize abantu abasekhaya njalo lapha kuseselula ukuthi ma uthole imali ma ungakusebenzile uleqinisa ukuthi uzohola kuthele lapho esuke zekhaya ngoba ekhaya sithi abantu bayasebenza abanye babezinyanga ezithile imali nje abazazi bayavuka bayemsebenzini abaholiswa lapha umumo wenoto noma ungamanga kahle lokhana awukhazela abantu abaningi kodwa-ke asikafike esimeni sokuthi izisebenzele into ezingayiboniyo zisebenzele amahhala ma usebenzile neqhesa ukuthi uzokhona so kodwa kwamanje into masizikhakhasizikhombana sezimapha hhayi lapha usesengcinana kakhulu kakhulu noba nje kulamasayinzi akhona esiwabona ukuthi hayi ikhonomi yangikhona nayo ngathi hayi iyashaka ayikho stable ngoba le randi libonakala ma besiyicompare namanye ama-currency anjabo i-US dollar liyaphezulu liphinde lehle liya ngamandla kodwa hayi sengibona kakhulu masicompare nempilo yasezimbabwe.
Okokuthi nxa ukhangele ubona ungani kungafika yini isibanga esinjalo ekhaya kusukana kumbe singathi kunyanga ezilandelayo kugcine kuphose ukufanana lanxa kungazoze kufanane njengoba ekhaya konakale kakhulu kodwa kulesikhathi obona ungani kuzasondela yini ukufanana?
Hayi kungasondela kodwa kungaba isikhathi eside ngoba abantu base Africa bona bonke bazama ukuba responsible ngoba sikakhangela amabandla ezombusazwa e-South Africa lapha bazama ukwenza into zonke zibe izinto ezifakasobala into ezinjenge-corruption bayalikhona kodwa bayayilisa lokhana okusobala unlike ekhaya khaya i-Zanu P F ibulele ikonomi ngoba ibingena-challenge kuyoba nesikhathi ukuthi iparlamenti le-Zanu P F basuke baye iparlamenti bayelala kungathethezwa lutho lapho iparlamenti kuyasetshenzwa kuye-transparency enye-serius akulala kunamntu wampele jile e-South Africa noma abantu ababheka i-T V bebheka i-parliamentary session ngoba iyande uba live ku-T V nawe ma ungabe ugayela i-T V uzabona ukuthi iparlamenti ebhizi bazama azonke indlela ukuthi balungisise into zabo ngendlela entsha ngokutshela iqiniso ngokusolana lapho kubhanyaniswe khona nabaphambanisileyo bevuma so isimo siyesi singawa esomnotho sibesi kodwa angeke sikuesizimbabwe kuyathatha iminyaka eminingi kakhulu ukuthethukeza isimo sami ngalethileyo ukuthi bengenatransparensi kwengenamntu okuza omunye kwengenamntu okhuza omunye kubaloko bezitshonisa abathonti bazabafinte nopresident upresident angenofithi nalale bamkhenzele ezikwameni zakhe so lokhu ngasiphatheka kakukho kade sibathinjine sibaziphezulu.
Hayi kuyozwakala ungabamba nje kancane nje sizakhuluma la kathesi sixoxele abanye khona.
Ndomodzwa kunava makwaza mkoma makwaza ndofunga mukangoti dimu kuti zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kuvashandi vari kunze kwenyika zvikuru zvichatarisa musouth africa mamuri.
Ini ndingangoti lechiteke ngati kurarama izi tatoo masoja ozozemutiwa chikari wemaroesa akutovazati masarati akutoita vatoore chikomuredi kari tatovana komuredi akutotoo patinozovera kuchatieta akutonzana komuredi zekuti situesheni dzacho dzatiri kusangana nadzo munomu murongozinzi pane vari kutaura kuti dzakaoma masenzero acho atinoita unosenza kunge mhuka chaiwo 24 hours uri mutango muchisvika kwaubasa kwatenako kumurungu anenge achitokudza kuti hausati wanoita senza vanozata nokuzimbabwe vanovasenzesa kusvika vamusenzesa kusvika aita zvakadaro saka taimboti dai mitemo yacho wagonowo kutichengetedzo wekuti maawa atinosenzawa hatitarisiwo kunzi tasenza maawa zakadii maconditions atiri kusenza akanake unokakuna kunzi conditions unongosenzeswa madiro avo varungu ake saka ndozvirinyaya kutibata munyika munomu saka munomaava kupindira manje aizvozvizi manje munomava kuti vavatere manje vavaemploye makambani umu zviri kuvaneka bcause masenzesero avanga vachitiita nemari dzavanga vachitibhadhara isisi manje ave munomava zvechidi manje bcause anova kuda kusenzeswa zvipamutemo kuno kwatina horidhi hatina christmas hatina nyuye hatina chii tinongosenza chete ukada kuti hanzi nhasi wekazidzeroanzwekazidzeri kuzimbabwe kuno chete kuno kana vari kunoka hosiita paafrican unofanira kutongosenza saka tiri kutotenza unhapwa chatongobatwa unhapwa nekuti kunyika kwacho hakuna kunaka saka totongoshinga tiri kunokusvika kumba kwacho kwanaka kana kuchati kwanakawo ameno pamwa mwaja tozino muno mwandi ya zvakandimira zvakatomira zvakatomira kungoda kumboka naka kumboka naka pamwe tembo chinjo mare vanire
ndizvozvo aiwa tinotenda mukoma hanzi kushinga kunounzawo muchero inonaka saka motomboshinga sezvamataura izvozvo. Thank you so much, Chris.
Yes, Jonga, let's go back to Mr. Cassius Jesus Manampofu. Mr. Mpofu, what do you make of the rights, the workers' rights in South Africa compared to Zimbabwe, especially when you look at those rights as someone who has worked in Zimbabwe and now in South Africa? What's the comparison?
Yeah, I think in South Africa, yeah, there is still a problem of, I mean, if we are talking about the workers' rights, there are some employers who are still not following the laid down laws when it comes to employment. They are some are underpaying their workers, some are harassing their workers, some are doing a lot of bad things into their workers, especially, I have to be honest, especially the Indian community and the other foreign-owned companies. They are not adhering to South African rules concerning the labor laws. Unlike Zimbabwe, when I was working in Zimbabwe, I was a trade unionist myself under National Nigerian Workers Union based in Harare. We used to visit companies, we used to do a lot of things. So anyway, the workers right there, I think, compared to the labor laws. I think that time in Zimbabwe, everything was right. It was of high standard. Unlike here, there's a problem. We are facing a lot of challenges in industry. Some of these employees are not even supplying their workers with safety clothes and things like that. So there's a problem quite a lot. Though the unions, there are a lot of unions, they are trying their best to solve that problem. But it's a big challenge that the workers are facing in South Africa.
Mm-hmm. So in other words, are you saying that COSATU is not as powerful as the ZCTU?
I think comparing the ZCTU before now, because now the ZCTU is weak because there are no more people working like it before. Comparing this current situation in South Africa here, which is the Zimbabwe situation in the 90s, I think in the COSATU, it might be said to be weaker than the Zimbabwe Congress of Union in the 90s and early 2000s. Yes, they are doing a good job, and they to make letters against Africa. The COSATU itself is integrating. There was NOMSA, which was the biggest affiliate of COSATU. They were chaired by COSATU. They are no longer members of COSATU. Also, the other leadership of COSATU, like the former leaders of COSATU, like Valizi Mavavi, they formed their trade union also. People like the former president of COSATU, who is now a member of parliament for COPO, this one, I'm forgetting his name, I'm thinking about it. They've also left the union. So now the union is not showing any signs of getting stronger. Yes, they are trying, but it's not as strong as it should be. Because it's got a lot of members. And remember, NOMSA was the biggest affiliate of COSATU, representing mine workers and steel workers. And now, when you look at mine workers, there is AMCO, which is also a workers rep in mine industry, which has caused a lot of suffering, like the Marikana massacre. They were the ones who were leading that strike, which led to the death of 34 miners and the other people, which was dead. So I think COSATU is not as strong as ZCTU in those days. And now ZCTU, I'm not quite sure how they are working, but I think they are weaker now because there are no people, the workforce, the members, and things like that is no longer as big as it was before. I think there are big challenges in Africa. The other thing is some of the labor unions in Africa here are just weighing the workers, because they are taking advantage of the vulnerability of the workers to
paying people representing workers, while at the same time they are also exploiting workers. People are members, they don't get good representation when it comes to cases, court cases, labor cases, and things like that.
Oh, thank you so much. Please do stay on the line, Jonga.
Hey, Tones, Gakuna, Mr. Mkinya. Mr. Mkinya, do you agree with Mr. Mpofu on the comparisons he's making between the past ZCTU, the present ZCTU, the past COSATU, and the present COSATU, and between ZCTU and COSATU?
Yes. What I noticed is that ZCTU started and stayed strong for a fairly long time, I think into the late 80s. And the reason why it stayed strong, if you remember, I mentioned earlier that the colonial government left a huge cake, and foreign aid and all the assistance we got after independence, it gave a wrong impression that there was a lot of money. At that time, there was very little conflict between the government and the workers. So because of that, the government was prepared to give the workers a lot of rights, and this is what made the ZCTU very strong. But it got strong on the false premises that the government was interested in promoting workers' rights. It didn't promote workers' rights. There was just no conflict because the conditions were such that there was very little conflict between the government and the workers represented by ZCTU. So when conflict started, the government started systematically decimating the powers of the ZCTU. And the other natural problem that happened to ZCTU is very simple. When there are too many workers chasing very few jobs, the workers tend to give up some of their rights for the simple reason that they want to stay on the job. You know, they would rather be fired because an employer raised something, not get them fired because they've tried to assert probably a right that they could do away with, because they'll be weighing whether to stay on the job and take a little abuse or stand up for your rights and lose the job altogether. So having said that, let's go to South Africa now. COSATU, the way I saw COSATU, it was very powerful during the apartheid regime's day. It was very instrumental. If you see, the war that took place in Zimbabwe was more intense than the liberation war that took in South Africa. My observation during those times is that actually the power of crippling the industry was more powerful actually than the power of the gun as things developed. So what I seem to see now in the South African situation is that, like most African governments, they've repeated the mistakes that all the other independent governments in Southern Africa made. Remember, Zambia made its mistakes and the current went wild. Zimbabwe took it to greater heights, and South Africa is following exactly the same way. Now, you have seen recently that South Africa, the workers ditched the ANC, COSATU, ditched the ANC for, you know, because of disagreement in politics. And because of that reason now, the workers in COSATU have been broken into all the different small political parties that we have, which we didn't have for a long time in Zimbabwe when it was a virtual one-party state. So in terms of the workers being broken and following different parties and the different tribes in South Africa, COSATU does not wield as much power, perhaps, as ZCTU had. And then you also realize that in Zimbabwe there was almost total, you know, destruction of the white power base, including their economic stronghold.
Thank you.
In South Africa, they haven't touched the white power and their stronghold over commerce and industry at all.
Thank you so much, Mkoma. Tones, Gakuna, Mr. Mpofu, your last word.
Mr. Mpofu?
There's a lot of work that needs to be done when it comes to workers' rights in South Africa. Like I said earlier on, that there is a lot of things. There are a lot of things that are not going well
Mr. Mpofu, unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. We'll call you some other time. Thank you so much. That was Mr. Cassius J. Zimana Mpofu. We also heard from Patrick Makuaza and Mr. Chamaneka Costa Mkinya. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.